Musi watu gunyana izwa rokucherechedza kupera kwehondo yepasi rose yechipiri kana kuti Second World War. Musi uyu makore makumi manomwe nemashanu apfuura, Japan yakasaina magwaro ekubvuma kukundwa kwayo muhondo iyi. Magwaro aya akasainwa mungarava yaive mumahombekombe meTokyo yeUSS Missouri pakati pevamiriri veAmerica neJapan. Zvichitevera kutambira kukundwa kweGermany musi wa8 Chibabvu, hondo yepasi rose yechipiri yainge yapera muEurope, asi zvisinei kurwisana kwakaramba kuchienderera mberi mudunhu rePacific, uye hondo yakaramba ichitsvirira kudzamara Japan yakanda zvombo pasi. Musi wa26 Chikunguru, mazuva gumi mushure mekunge America yagutsikana nekushanda kwebhambu reatomic, America nemadzisawira ayo muhondo iyi vakabudisa gwaro rinonzi Potsdam Declaration raiudza Japan zvaifanira kuita mushure mekubvuma kuti yakundwa muhondo iyi. Japan yakaudzwa kuti ikaramba kuita zvakange zviri mugwaro iri yaizoparadzwa zvechimbi chimbi, asi Japan yakaramba kutambira zvakanga zvatarwa izvi zvakapa chikonzero chekuti Japan irwiswe uye ikundwe muhondo iyi, chinhu chaive mutoro mukuru chaizvo. Kwemakore anodarika matatu, America nemadzisawira ayo mudunhu rePacific vakakutsirana Japan muhondo yakakurisisa yakaitwa mugungwa rePacific nezvitsuwa zvaro. Izvo zvakakonzera kuti vanhu vakawanda nemauto mazhinji emuJapan vazviuraye. America yakazviona kuti kana ikapinza mauto ayo muJapan zvaizokonzera kufa kwevanhu vazhinji kumativi ose. Zvakazorongwa kuti hondo iyi ipere zvachose nekukurumidza mushure mekudonedza magwaro aiyambira kuti Japan icharwiswa, pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vabve munzvimbo dzavange vagere. America yakakanda mabhambu maviri mumaguta maviri eJapan mukati memazuva matatu. Vakuru vakuru vemuJapan vakazviona kuti hondo iyi yakange yasingaikunde, uye nemusi wa14 yamavhuvhu mambo weJapan vaHirohito vakazivisa kuti nyika yavo yaizotambira kukundwa kwayo. Nhasi putidzanyarara vakadaro General Douglas MacArthur, avo vakatambira kubvuma kukundwa kweJapan vakamirira America nemadzisawira avo pamhemberero dzakaitwa mungarava yehondo yeUSS Missouri.
Dambudziko guru rekurwisana rapera, kukunda kwakadzama kwaitika. Matenga haachadonhedzi mvura yerufu, makungwa oshandiswa mukusimudzira upfumi hwepasi rose. Varume kwese kwavari vofamba vakatwasanuka, zuva rakacheka nyika. Pasi rose riri murunyararo, chinangwa chazadzi. Kumatunhu ari muPacific kwava nerusununguko. Nhasi rusununguko ndirwo rwuri kurwirwa. Utongo hwejekerere huri kuenderera mberi. Nhasi munyika dzemuAsia pamwe nemuEurope, vanhu vane rusununguko vari kunzwa kutapirirwa neutongo hwejechetere, kuzorodzwa kubva mukugara munhu achitya.
Musi wa2 nyamavhuvhu 1945, hondo yepasi rose yechipiri yainge yapera zvechokwadi, uye nhoroondo itsva ichibva yatanga.